A very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Wednesday, June 5th, 2019. And this is Live Talk Diaspora Forum. My name is Chris Gande.
And I'm Tanono Kawande.
We would like to welcome our viewers and listeners in Zimbabwe and around the world. Tonight on Live Talk Diaspora Forum, we are looking at how the diaspora is sustaining the lives of friends and relatives back home following the current economic crisis.
The prices of basic commodities has continued to rise unabated, while salaries have remained dormant.
The rate of the bond, the official local currency, has continued to tumble on the black market, forcing prices to rise sharply.
Just this week, there was a raft of price increases like the staple maize meal, rice, sugar and salt, as producers passed on the increases to consumers.
Those with family or friends in the diaspora are now compelled to assist their folk back home because the situation is now difficult.
What are your thoughts on these issues?
To join our discussion on these issues, phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you right back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on 13860 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m.
We are also live streaming our shows right now on our Facebook pages, VOA Shona, VOA Ndebele, and VOA Zimbabwe. Yebo kahambe zulukandaba siyadibana njalo kuhlelo lwethu uhlelo lweDiaspora Forum lapho esixoxa khona lezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe. Lamhlanje ke sikhangela umumo wozwenotho eZimbabwe lapho iningi eselikhala ukubana intengo yehlula uyayibambeki njalo abantu abalamali yokuthenga into ezimqoka empilweni yazo yabo ezifana ke lokudla. Yiko ke sifuna ukuthi sixoxe ngodaba lolu sikhangela abantu abahlala phetsheya ke esizwa kuthiwa yibo asebephathe abasebencedisa kakhulu bencedisa ke izihlobo labangane ekhaya ngoba imali esetshenziswayo bond note isisindo sakhona hayi sesibuyile asisabambeki kahle nxa ufuna ukuthenga ke into ezifana lesinkwa isinkwa $3.50 umuntu ke khonapho uyabe hola imali encane kakhulu Mr. Wande.
Nasitoda kutarisa mamiriro akaita zvinhu mitengo yezvinhu iri kuramba ichikwira asi mari inotambirwa navanhu haisiri kuchinja saka zviri kukonzera maproblems ari quite obvious atinenge tichingoona tese ndo zvati kuda kuti titaurirane nhasi tinzwe kuti munozviona sei munofunga chinyi varipo vamwe vane mhuri kana kuti vane hama dzavo dziri kunze kwenyika dzinobatsiravo nokuvatumira mari kana kuti nezvimwe zvinhu zvavanofanira kushandisa mumusha asi vari vashoma vanhu vakaita savavo toda didi kuona kuti mari inotumirwa kumusha navanhu vari kunze kwenyika muZimbabwe inobatsira zvakadini uyezve pane zvingaitwa here kuti mari iyi inyatsobatsira nyika yese pamwe chete pachina chokungoti ingotsakatika kana ichinge yasvika munyika vhiki inoi pakaita kukwidzwa kwemitengo yezvinhu zvakawanda zvichisanganisira upfu shuga mpunga munyu nezvimwe zvakadaro vanhu vanozvikwanisa sei zvinhu zvinoramba zvichikwira kudai asi mari dzavo dzisingawedzerwe ndo nyaya toda kuti mutibatsire nayo saka kana muchinge muchikwanisa muchida kupinda muchirongwa motifonera panhamba dzedu 001 202 0861920077 tigokufonerai tigogovanawo nemwi pfungwa dzamunenge muinadzo. Gande.
Yebo, mnumzana Wande. Njengokutsho kwethu lamhlanje ke sikhangela impilo yezizalwane zeZimbabwe esiwomile kakhulu. Sikhangela nje, kodwa siyazi ukubana iholo lona alikhwelanga. Abantu bayakhala, kodwa ke abanye abahlala phetsheya, abahlala kudiaspora, kuthiwa yibo asebebambe ilizwe leZimbabwe ngoba bethumela ke imali izihlobo labangane, imali yohlobo lwe-US dollar eyiyo engani isisindo sakhona siloko singcono. Mr. Wande,
tine va sivangeni dubebe sivanenge dube veZimbabwe Exiles Forum vari ku South Africa vatinda vaparunare makadini ko Mr. Dube?
Tiripo makadini waitewangu.
Aiwa, tiri nani. Ndimi muri ku munogara muchishanya muchisvika kumusha, ndimi munogara muchiona muchitumira zvinhu kumusha. Chii chamungatitaurira pamusoro penyaya yatakatarisana nayo nhasi, kukwira kuri kuita mitengo yezvinhu, kushomeka kushaya uremu kwemari yekuZimbabwe yemaRTGS nezvimwe zvese zvakadari izvi, chii chamungatitaurira Mr. Dube?
Zvakaoma. Vanhu vekurarama nenyasha dzamwari, nokuti ukaona une ukurarama uri kuZimbabwe usina mwana uri kudhobheni kana kuti kuuk kana kuusa hazhara inekuuraya, nokuti zvaoma zvekuti mafuta chavo 2 liter, 2 liter yemafuta kwanza ava kuita 20 RTGs. Zvino 20 RTGs yaicho inowanikwa nani? So basically vanhu vari kuZimbabwe they are more of a dignitary in South Africa. Things are terrible in the American China.
Kwamuri munoona vanhu vachitumirawo zvinhu kumusha zvakaita segrocery kuti nemari zvichisvika hazvo?
There is a business yavanhu vanee vana malaicha. Vana malaicha zvavanoita ndezvekuti vanotora magrocery vanodhiriva kuZimbabwe kumafamilies amarelatives anenge atumira. Vanhu vazhinji vari muno vanotozviziva kuti hazviiti kuti usatumira maishuga kumisha, nokuti kana usina kudero unenge watokasendesa keserious starvation. The situation is actually back to 2008, 2006, 2007, where people had actually stopped hoping for anything from within. Vakatomirira zvavo kuti vadi vachatumidza nevana vavo kana kuti hama dzavo dziri kusouth Africa. Saka vanhu kutumira vanotumira zvekuti kadoenda papahouse mukambo ndenoni, especially mazuva anemantend awa unotora magroceries akatidzara ari mabhazi achingazitumidza navanhu kumisa kuti chii vanhu vararame. Mambiri aita situation ari well captured in a book which I wrote called No Gold No Goal. Rinopatana kuti akazara kuti vanhu vari kumusha vanorarama sei nekutumidza zvekudya nechikafu navanhu vari mudiaspora.
Makariverenga here bhuku iri?
Bhuku iri ndeini munyori wachona.
Saka
ndaitosheya
nevaexperience. Ndanga ndisina kunzwa ipapo.
Ndichiona kudzidzana kwaita vana veZimbabwe vari muno nevari kuZimbabwe.
Asi ndinonzwa chose Nenye na malaicha ikuti vano batsira zvikuru. Pane ku takatasa kuti zvinenge zvitumirwa wo zvinenge zvisina kuwanda zvinenge zviri zvishomawo. Zvinosvika hazvo pane kuvimbana kuripo here pakati pa peba vanhu vanotumira nevano vanotakura zvinhu zvacho.
Kuvimbana kuripo nokuti inodova industry yakatozvimirira. Ino mekasiwa kuti zvamunenge matumira kumusha zvinosvika kumaintended target. Saka hapana maraicha ake unganyanya kuita zvenhubukati zveutoti zvekubasa unengatumirwa nekuti iye unenge achizourayirawo business because kana ukadero panobuda guhu rokuti iwe ndiwo muiti wako. Saka vana maraicha vazhinji havo havanosvika. Asi munenge zvivavo kuti hapanga hushaitivo ume kana kuti vaviri vanenge vanechi vane maitiro asinganasiki asi kazhinji hazvo vanosvika. Zvinenge zvichitumidzwa izvi zvinenge zvichitumidzwa zvinhu zvakawanda. Vuwandi hwazvo ndohwo huchidetemaina kuti ive unobhadhara mari kunoona malaicha. Saka vanhu vanotumira zvakatowanda kubva kuzvikuru zvikuru kubva kuna mafiriji matihi mazvikafu kuitira kuti vanhu varara nekumusha. Inini vhiki rinorapera iri ndaitotumira tivhi kune ava vagana vamuzilawayo iye yavo yakafa. Saka kuti uitenge ukoko ha mara tivhi zvacho akati wande kana tivhi yacho yakatosvika hapana kana problem.
Zvino Zimbabwe ichasvika kupi ichingorarama nenzira yongoti wakwakusa izvozvo izvi munozviona sei?
Zvezimbabwe zvoida kupindira kwamwari nokuti chero iwo vanotonga vacho vanofanirwa kunge vachiita effort yekuti vanatse zvinhu pari kutaridzika kuti havana kana nehanya kuti vaimprove zvinhu. Yangova madadi kwaizvidiikwakwangova kungoti waita zvake madiro ajejina utarise ufunge kuti iyo nyaya yacho yakamira papi ende iye maepot ekuadresa zvinhu zvacho ari papi. It looks like our leaders have actually given hope or they no longer giving any effort to assist. Iwo zvavari kudeta ndezvekuti vanenge vachidozvimimira vari voga vachidetoiii anti zvatiita pazvatisvipa asi effort yekuti vagadzirise zvinhu hadhivenini.
So Mr. Dube, are you sending just food or you are sending money as well to your folks back home?
Mana ibetsero nokuzotumira mari ipi kana kuti yei because mari kumusha vanayo mara TGF. Saka tavanoda chacho zvechikafu. Mari chero kwavatumira inogovatumira mari kuti vatengei nokuti there's nothing to buy, things are not affordable there. So it's best that you buy them a basic commodities. Ukavatumira chikafu, ukavatumira hembe, ukavatumira mablanket, ukavatumira masizo kuti varime, ukavatumiravo muchero mahousehold goods avanenge vachida. It is more helpful than saving the money because mari vanenge vanayo hazvisina zvainotenga. Chero vanayo iko kumusha haungatumidzire RTGS kuuya kuno because RTGS yacho inorarama online, haisi mari yekuti inobata maoko. Inenguva izvozvinotozvirikokesha kuti akutasiya mari yakati manje kunoko hakuna izvozvo, kune economy iri pazvima.
Mr. Dube, stay on the line. We'll get back to you in a minute, please.
Thank you.
Yes.
Yes, Mr. Dube is raising some interesting topics there. It looks like, it's quite a bad situation.
Yeah. Now, people are forced to trust people they don't even know, just to give them parcels and big items and hope that, the things will get there. But there is no choice anymore. People are just stranded.
Yeah, but like Mr. Dube has pointed out, you know, these people seem to be trustworthy because they know if something goes wrong, then they're kind of blacklisted, you know.
It's so sad that money can be made out of the problems of other people, you know.
Okay, so to our listeners there, we are talking tonight about the economic situation in Zimbabwe, especially looking at how the diaspora is helping the situation. We understand that the diaspora remittances from all over the world, they are well over $1 billion, which is quite amazing. Okay, Mr. Wande, we have our second guest, Mr. Cassius Mpofu. Mnumzana Mpofu, say wamgela hetingwen.
Ababa, ibinzelaba sagazumkulu.
Okay, hayi sibongile. Siyathemba laba laleli bethu labo bayabonga. Ye mnumzana, ungasitshela ngodubo olukhona ekhaya ukuthi lina njengabantu abaphandle kwelizwe liphathisa ngokunjani?
Ya, udubo olukhona ekhaya kwamanje indaba kakhulu eyokudla, indaba yentengo yezinto, indaba yemali. So ke thina ngapha njengabantu abasebenza ngaphandle kwelizwe siyazama ngakho konke sikwenelisa ukuthi siphathise abantu abasekhaya ngalokho abangabe bayakufuna. Siyathenga izinto ezidliwayo ngapha, sibathumele ekhaya, sithumela nezimali ukuthi basizakale kulokhunye abazabe bekwenza. So kulobunzima obukhulu abantu ababhekane nalo, olufulathi abantu bonke nje sifake amakhanda ndawonye sisiza nabantu basekhaya, ngoba lokho kwenzakala ekhaya abakukhethanga. Uzoba khona abanye esingathi bakukhetha, kodwa-ke kwasidala ababangukhethanga. So siza ngalo lezo ndlela zomntu bathumele okokudla, sibathumele kunye okufunakalayo njengakhona ukuba.
Manje nxa lithumela khonapho, ayiso mali eningi yini egcina ichitheka ekupheni omalayitsha la?
Ya, khona kuba nokuthi imali iyalahleka lezo ndlela, kodwa-ke kuyabe kungasela enye indlela esingathi siyenze, ngoba lakhona ma singathi thina sibambe leyo mali sidaka sithumele ekhaya, sesisho abantu abasekhaya sokumele bafe. Kukanti-ke ukusuka kwethu ekhaya sizosebenza emazweni esebenza kwathini e-Afrika lapha lamaye angaphandle, sasuswa yikuthi sesibona ukuthi asimele sukuthi sigcine imuli zethu esinazo ekhaya. Sosacha ngcono siyesebenza singaphandle kwelizwe, sibasapote lesilathi sikhona. Abanye basebhotswana, abanye baseSouth Africa, abanye basenamibia lamazwe amanye anjalo. So into yasusayo, sasuswa yibo laba bantu abasekhaya ukuthi sibatholele something engabasiza. Kuyadula omalayitha, bayadula ngoba labo badla khophana umsebenzi, bafana nomlayo nje wonke umuntu ovukela emsebenzini. Umsebenzi wangalwana abawenzayo ukuthi bathwale impahla zabantu labo, bagcina ngaleyo ndlela iy'muli zabo zonke ezindaweni ezihlekeyo. Kodwa-ke kusuka kube ngcono ukuthini impahla zona ngapha ziyathengeka. Kungaba lokudula kancane ukuzithwala usekhaya, kodwa ziyathengeka. Nakhona kuqakathekile ukuthi umuntu uma engabe ethwa engumuntu esebenza ngaphandle kwelizwe ehambise izinto ekhaya, abe lo muntu asebenzisana nayo ngumalayitha. Kubasiza kakhulu uma abantu labo sebenza nabo kuhle. Kwesinye isikhathi ne-discount uyayithola, loba kusiba nzima kubo bebhadala izimali eziningi ma bethwala impahla besika, kodwa kwesinye isikhathi uyathola i-discount ma uyi-customer bayazo. Lufika lokho okufika nakho cela nihambisele ukudla kwabantwana ekhaya, bayeyemukela leyo mali yabo nakho. Akuhluphi nje kakhulu, kodwa-ke kunzima ngoba sisebenza sini one ndawo, sisebenzele ukudla, sinabhodalisheni enkulu esiyenzayo.
Hayi, siyabonga ungayikhatshana, bamba ucingo khonapho Mr. Wande. Understand where we call.
Yes. Pa makadi pa runarap.
Tiripo makadi.
Tiripo ya du tiriku chara nani uye muri kupi?
Tiriku chara na Romi wa Mugande, tiriku binga.
Muri kubinga, makadi niko wa Mugande, tiriku ya uka mshimbofona. Nasi moda kugwana nesu nyaya iyi, moda kutiudza chi?
Ndoda kumuza kuti, ndo kumira utara ndi ndebe.
Ah, chaizo, taura zenyu, taura zenyu.
Kuluma mnumza.
Ok, napa kuluma kuloko kumipolo ukuthi abantu bathola imali ezincane ezingasakwanisa ukubancedisa kuhle kuhle. Indaba le njengangapha sesibamba kubi, especially mina ngukansila ngapha ebhinga kuwadi 17 lapho.
Oho, kuwathi 17 ungapi kwebinga center?
Ngapha phezulu elusulu kwathina magonde, tifuna magonde.
Oho. Ah, ikungibuza ngoba bengikhona ngapha ebinga kumvike edlulela.
Ayebo.
Yey, ngifike ngabona amanzi abilayo.
Ah, ufikile sibili ngingawabona.
Yey, ha ungasiphathisa ngembono yakho.
Hayi mina ngilesikala zokuthi ngabe uhulumeni uyasizwisisa, uyasizwela sibili. Because ngapha ebinga ngendaba zamatitha laba sebesukile ngemali ezincane abasolayo. Ngapha isikolo sesitile, because uyathola ukuthi isikolo esilazo ngapha ebinga ezinye zangikhona ngama-annex. So amatitha amaningi bavela ngapha phezulu esishoneni basuka babuyela ngale. So isikolo eziningi ngapha usela amatitha, so sele amatitha maybe uyathola isikolo esisodwa sesela amatitha abafika obo-14, so usela maybe abayi-65. Lokhu sebebuyele bonke amatitha abangikhona. So sokuthwalisa abantu nzima, abadala sebebhadala ezikolo, amatitha abangikhona asebenzisa izikolo zangikhona sebesithathela abantu bokuthi befundisa abantu ababo esikolo.
Hayi kunzima, siza kufonela sixoxe kabanzi ngendaba naleyo.
Hayi kulungile.
Okay, hayi sibongile kakhulu.
Hayi, sanibonga.
Okay, Mr. Wande. The caller there is saying that in Binga, many teachers have left. There are so few teachers that, you know, you find a whole school with a couple of teachers, and he says mostly those who had been there have gone because, you know, of language barriers or something. So that's why I said I'll call him, and then maybe yes, we can find out what's really going on.
Yes, that's mm-hmm. that's a very really important story.
Mm-hmm. Yeah. Hello, caller.
Hello, Makadiko.
Hey, tiri kutawara nani, uye murikupi?
Murukutawara na Solomon Matsaire, South Africa, Limpopo, Lipalale.
Aha, makali niko, makali nenyu?
Ah, isu tinofara zaidu kukor kwa juwane zengitika kumushaku Zimbabwe.
Taore, nyu takaterera, ti uzeo za muno fungane za murukuona.
Inicha ndiri kuona nje kuti solution pa ma challenges atinawo hapana, because mukatarisa movie yataitwa nhasi yekubvana ma strike kutoratidza kuti parida kudzvanyirwa munhu zvakasimba nekuti what was supposed to happen is that because zvinhu zviri kukwira ma salaries evanhu asingakwiri obviously vanhu zvaiposwa vanhukinda paroad achistrike kuti mari dzavo dzivejerwe. Saka kana paiswa mutemo kuti zvanzi kana tichida kustrika ndokufanira kutangada kutendera saemployer kutende pastrike, ndiona sekuti utoro dzvanyiro hwakaitisisa kupfuura hwaiitwa navamugabe, even kupfuura hwasinzi.
Saka
zvotoda kuti vana vezimbabwe zvoda kuti timuke titsvage way yekuzvisunungura.
Kana muchiti titsvage way yekuzvisunungura, munoreva chii?
We must find other means, because it looks like we are liberated, but now it appears that the people are going to be able to get the people out there. So, as you can see, imagine that we have $500 bonds. We have a shop where we have to get 100 something bonds. My prices are from Soros Academy, but the salary at a quality could be taken basically as soon as it is basically so put the uncle to our memorial cash band. What more transport you could do another language coro, massive and stuff? Not afford. So this is a slavery, it's already a Kenyan. How can you have a government in Okavanu, Sandiva, your marriage, Singapore, Nashan? What is that? nana Minister of Finance ana mutumwa achiti vachiti zvanzi hano zvinhu zviri kunaka zvinhu zviri kupetshira economy iri kuimprova but there's nothing on the ground to show that the economy is going is improving. The economic environment is going down and everything is bad. So tinganyipirwa every time vachitaura mafence wes hava chiti zvanzi ha zvinhu zviri kufamba hani surplus what there's no surplus. Everything is going on the negative direction. So tinogona kungonyarara ka tichingotarisa tichiti no tofanira kungotera hurumende here but for what? Because right now we are destroying the future of Zimbabwe. Mwana ari kuenda kuchikoro zvino anodziswa nani ticha wacho ane nzara asina kubvadywa kumba and ndivo vana vati kutarisira kuti vanofanira kusimudza Zimbabwe mangwana. Then tine generation yatata to destroy in terms of education. Vasi vaingoendawo kuchikoro just kungoenda but zvinodzwa chiti hapana. Then tinoabva chikoro mabasa hakuna. So tiri kuvaka nyika ini yakaita sei.
Aiwa mukoma
kutaura ndikataura maproblems akawandisa. So I think we need something serious. We need to plan because this is our life. This is Zimbabwe's our country. This is our life and we want to leave a legacy. We cannot leave a legacy with this current situation.
Hai mukoma tsongomene tinotenda zvikuru nemashoko enyu. Regai tione kuti zvichafamba sei. Ndofunga vamwe vatereri vanzwa mashoko enyu nezvamunofunga vachatifunerawo futi vagotiudzawo kuti zvingaitwa sei zvinhu izvi kuti zvinyatsotozanika nekuti zvoramba zvichienderera mberi. Saka tinotenda chaizvo mukoma Solomon. Ya mazvita chaizvo. Ya Solomon is very depressed about this situation. And he feels that people are now more oppressed than they were before independence. And that there are no ways of helping yourself, even if you are able. You know, you have money, you can't get things. To get the money, you have to get a job, and there are no jobs. So he's lamenting the situation and is comparing it to before independence, which is a very, very sad thing, you know, for us to come to that point.
Yeah, Mr. Wande, we have also our listeners and viewers who are watching us on Facebook. We have Ndabazezwe Vigi, he says, watching from North Carolina, right here in the United States. And then we have Forgive Mahlangu, who's watching us from Xavier, Southgate. Not sure where that is. And then Utaitas Nkomo Uting, he says, East London, South Africa. Siyakufonela kathesi ke Titus Nkomo. And then we have Ndabazezwe Vicky again who says life will never be sustained by depending on diaspora funds because diasporans have their financial commitments too. The only honorable thing is for Mnangagwa and his ZANU-PF to concede defeat by socio-economic factors and just resign. And then we have Signoro Uncle K, who says, can you call me on Messenger? Mr. Signoro, unfortunately, we can't call you on Messenger. Give us your number, your telephone number, and we'll call you right back. And then Reza Blessing Renius is saying he's watching us from Zimbabwe, Mount Darwin. Thank you to everyone. Keep watching and following us, and please do give us your numbers and we'll call you right back, Mr. Wande.
Yes. Before we go to Mr. Nkomo, I want to find out from Mr. Dube. Mr. Dube, are you still there? Mr. Dube? I think we lost him.
Okay. Yes. So we have Mr. Nkomo?
Yes. How are you, Mr. Nkomo?
I'm okay. How are you?
I'm fine, sir. I'm fine. What language do you want to use today?
I can use Ndebele.
Okay. Go ahead, sir. We are all listening to you now. You got the microphone.
Yeah. I want to use Ndebele. That is a Zama, see, after the Nankru eIslanda neSouth Africa.
Mm.
Into eyenzakala ekhaya ezima, so siyazama ukuthi sibe sithumile lathi khona ngale ukuthi ngeke kungaba ngcono iy'muli zezikhona zethu zabe ziphile zikhona ngale. So it's a very difficult situation ekhona sibili, hhayi kodwa kunzima sibili.
Mm. Manje uphathisa njani imuli njengoba wena okhona kungathi kungconywana kuyancwebeka kule khaya, uphathisa njani abasekhaya?
Ya isikhathi esiningi engiyabe ngikutholile kona lokho lami ngiyazama ukuthi bake emabhasini ngithumele imali bethole ukuthi abathenge something khona ngale ngoba ngale kunzima sibili kakhulu. Ngapha kungcono siyake sibambe abambe sithole athole okuncane phathise khona ngale ukuthi abathile.
Okokuthi umelele yini ukhetho oluzayo ukuthi uyevota?
Ye, ukhetho luzayo sibili silumelele, sithemba ukuthi kuzoba lukhetho olukhululekileyo ngoba sesikhathi libe sisenza ukhetho lungasoze lusibili selethu, but ukuthi siyevota sizahamba siyevota silumelele kakhulu.
Hayi, kuyezwakala mnumzana Nkomo, siyabonga kakhulu.
Hayi, lami ngiyabonga kakhulu. Qhubekele phambili ngomsebenzi eliwenza.
Hayi, sibongile kakhulu. Yes, Mr. Wande, you were trying to find out from Mr. Sibanengi. Is he still there?
No, I think we've lost him, I think.
Oh, okay. Yeah. So let's go but to Mr.
Before we go to
Mr. Mpofu.
Mr. Mpofu. We have two Mpofus here. Okay. All right. Before we go to Mr. Mpofu, I have a message from Tawanda Rumhere. Arukuti Zakaomba pa Zimbabwe litawanda uyo, and then there's Leslie Chitope arukuti arukutiona ari ku Mozambique. Tinotenda chaizvo Leslie, tinoemba kuti urukuti nzwa zvakanaka and kuti zvinhu zvakanakako ikoko kwauri. And then there's Joel Makotose ari ku Botswana na Courtney Mpemi ari ku Cape Town. Tinotenda chose kuti muri kutandara nesu, tinoemba kuti muchatifonera kuti tigotaurawo nemi. Mr. Mpof,
yo,
what do you think we should do?
Hey, that's a very big question, that one. I think people of Zimbabwe have let themselves down. They have been given so many chances to decide about their future, but we have thrown away all those chances. Other countries, look at PRC, Tanzania, Kenya, they have changed the government that has failed to live to their expectations. But in Zimbabwe, since 1980, we are being led by criminals that came into power without any plan for the future. They came to power just to be in power. Now, I think it's very difficult. It's even difficult than it was before Mugabe went. Because Mugabe was a big detector, yes, but these days, I think in power, he was almost losing everything. We were just supposed to wait for Mugabe to fall down. And what we did now, we made a mistake by revising ZANU-PF by bringing a fresh man with no idea of how to solve the economy, with no idea of how to run the country, with no idea of doing anything. It's not even what to be a headman in Nangakwa. It's a very, very, very young person that cannot take the country anywhere. Now, the people of Zimbabwe have got a very big task. If we had to go back to the incident when that was overthrown, I think if that thing is to happen again, which is possible, if it is to happen again, I can see a lot of people losing their lives this time, unlike before. We lost some people during that time, though it wasn't confirmed to officials, but we lost some people. But now it looks like in the army are in control. They are running the country. Nangakwa is just like someone who is being held hostage. The army is in control. They are happy. Some of them, especially the senior guys, they are getting whatever they want. For civilians, for people, for people, I think it's a very difficult situation that will last forever. Zimbabwe is going to be one of the poorest countries in the world. It's very difficult to solve the problems of Zimbabwe right now. What we need now, maybe, is a complete overhaul of the government to do away with ZANU-PF. We'll start afresh. I don't know how we can do that one. It's very difficult.
Mm. No, thank you, Mr. Mpofu. Kande?
Yes, we have more callers, I mean more people who are following us on Facebook. We have uThabani Ndlovu, othi litshona njani basakazi abathandekayo. Hayi, sitshonile Thabani. UThandiwe Mavundla laye uthi litshona njani sihlobo. UMandla Gama uthi amatshono bakwethu. Hayi, sitshonile. UPamela Khumalo uthi litshonile laye. Lo ubheka impilo moyo uthi safa saphela isizwe sikamthwakazi. Ye, uyena usePretoria eSouth Africa. UBrighton Mzansi Ndebele uthi hi, I'm watching from Kempton Park, Johannesburg. Please call me. Ye, siyakufonela ke manje. Ye, bakhona bayakhuluma abalaleli, bayakhalakhala ye ngomuma ukhona ekhaya ukuthi hayi unzima. Unzima kakhulukazi akubacunula kakhulu ukuthi hayi batshelwa ukubana umnotho welizwe ususiba ngcono. Ye, umphathi ntambo wezemali uhlala ekhulumile yena umnumzana Mthuli Ncube esithi yena konke kuhamba kahle, kuhamba ngendlela ehleliweyo, kodwa phansi lapha hayi akukhanyi njalo, yiko nje okungani kukhathaza abanenge. Ye, mnumzana Mpofu, uyayizwa imizamo kamnumzana Ncube othi yena kusiyafika u-October, hayi yonke into yabe isilungile, sihamba kahle. Ungathini wena khona?
Do we still have Mr. Mpofu?
I think Mr. Mpofu?
We have Miss Mpofu. I think
Hello.
Hello. Yes.
Makadi. Tiripo Makadi nenyu. Pata wana mpofu wa hiri. Takashitawa na Mr. Cassius Mpofu. Saka amuna hini kujwanira pakati. Welcome to the program.
Thank you.
Yes, Miss Mpofu, maybe you can give us an idea of how you are helping folks back home from here. I guess you are here in the United States, right? Okay, so how do you help people back home?
Okay, my children, kumusha tukubatsira munharaunda kuchitungidza kuzengesa kwandinogara. Tinongwa identify vana vechikoro vanenge vane need to identify wo zvimwe zvakaita sepa clinic pandaitaura pai panga paita problem ye health semunhu wanesi. Togadzirisa matoilets acho. Iye zvinezvi takutsaya kushanda nameya wekuchitungwiza kuti tione tingaita sei kubatsira dambudziko remvura especially kumatoilets pachitungwiza kliniki hapana mvura and then chitungwiza in general kuti how best can we do kuti tisimudzire nharaunda yedu yechitungwiza.
Ko tikatarisa ruzhinji rwevanhu, tikatarisa nyika yese nemamiriro azvakaita iko zvino izvi, munofungei nemamiriro akaita zvino kumusha?
Moziya izvozvo kusha zvokutogwadza kanda kutora pachikaranga. Ini sekuona kwangu zvachioniso ka ndakutona kuti Zimbabwe yedu yato divide into two. It's like we've got two countries in one. Tine Zimbabwe section yeelectorate vanhu vakaita sana chioniso, vanambuya achionesa nasekuru nachete. In the second part of Zimbabwe, they are my MPs that I can together and on the same side in Ezan. Because my MPs Edu and Chaona Vachimiri Rira. It's like if I was Miri Rira, they are forgetting to have a son of the Chimiri Rira. Saying through Kudaru. Penny and I won't have time this over. Yeah. You know, Jesus, that dude, I have a son of Nanga Guanaki.
Tripartite.
Yes, you know, the Churung Church. Rekuchizo vanhu vachakwanisa kuti vanodemonstra like especially vemuve mama civil servants, mapurisa, maticha, madoctors, manesi, vakasagutsikana nezvinhu vakanodemonstrata vonzi anovaludza basa rake. Pandiri kuti ma MP vari kuchikanyaka kuzona bhura kuenda kunosainwa napresident, it means rambotanga raenda mastages ese rekuenda kuparliament vonosita voagria. Wongu tinobvuma kuti ma MPA opposition ka mashoma havakwanisi kuita match. But remember kuti MP unodzoka kakunharaunda kwako wota kuti vedu weka pane bill rakadai rakadai, votiunza maconsequences acho maimplications ebill iroro vanhu voziva. kana kuti ndivo demonstrator kana kuti vonyora machini it is people have to know avasitaura tozongonza kunzi bill rakuto pass vato sign mwana na president kuti shi rave it's now passed into law and then my MP acho na iwayo tikuchima munika kuti hamuna petrol but ndikunzwa ise rumor ndimba nyatsubuda pachinda andizoti chokwadi here the rumor here is that ma MP acho varikuti vatoitwa set aside ma gas stations avo vega ekuti vasanomira mqueue inenge ine vamwe who does that uri MP wandakasarudza hauchida kumira mqueue neni woda kumira mqueue mako wega vari kuda kuti hanzi varakati izvo mutula akati hanzi ane bill rake ranga yebudget hanzi they are saying kuti kuna mutuli ncube if you want us kuti tisaine ti approve budget yako vakamupa maconditions ekuti they ma MPs vada kuti vabhadharwe mari yavo in US dollars yave nyika imwe iri yega kai ini ndakakusarudza ndopewa nebond neRTGS iwo wandakasarudza kuti undimiririre wakupewa ma US dollars vakuda magas stations avo vega vakuda ma two cars iyo zvizvi maMPs edu hanzvadzi vane motikari mbiri vakapiwa last year imwe nebvisi yevanhu vanoda kupiwa imwe futi kandakatopiwa I don't know so kana nyika ichinge zvinhu zvichinetsa saizvozvi tiri dzanyiri kufeila maMP tovasarudza voenda vonoita zvavapezvo zvizvi who is going to stand for vanhu vezimbabwe which means electorate ka tisorewa tinorohwa pakaitwa strike pakaitwa mademonstrations tisinourayiwa tisirufane nzara tisinda pamacues maMP vachifara vari nezvani so hatisina Zimbabweans havasisina representation havasisina
yeah musava stay okay Gande, you know, Ms. Mpofia is bringing up quite a number of issues that there seems to be two worlds now in Zimbabwe whereby the MPs have their own lot and the so-called, you know, majority have their own lot. And she is very bitter about the way the MPs behave, and she cannot understand how this bill got as far as the president's desk that prohibits people from demonstrating, you know, civil servants and, and things like that. So she's not very happy about it. I should admit that she's very articulate about it. And okay. Ms. Mpof, Mira, stay on the line. I'm coming back to you. Okay. Paru nari magadi niko?
Ndiripoka na magadi hivyo ndiwa mananda waru kutawura kuno South Africa. Magadi muri ya Zimbabwe mese pasire.
Ndiripo wa mananda matoka tino kutambirai.
Tino kende.
Taura ya juta katere.
Sorry, excuse. Kani zwa zaiti ya va wande na va zelo ndiwa kuti ndibatane nevamwe ndichitiwa ichokwadi kuti zveshuwa munhu wese anonyatsoziva kuti munyika zvinhu hazvina kumira zvakanaka zvinhu zvakaoma asi ndisati ndasvika kunyika kweduko ndikaendikuudzei kuno kusouth africa kwatinogara ndiri kutaura ndakanangana nesituation yakuitika muno musouth africa the days of zimbabwean to live in south africa are now numbered mazuva okurarama tiri muno musouth africa ava numbered soon or later tichadzokera kumusha nekuti situation yacho yasvika pasina kumira zvakanaka vakanditeerera vanogara muno musouth africa vanonzwisisa kuti ndirikureva kuti kudini vanhu vari kufurwa vanhu havachakwanisi kudriva even kana mausiku zvaazvikungoriska kuti should I go or should I stay upenyu hausina kumira zvakanaka sei ndataura ndichiita izvi pane vabva kutaura mai avo vamatini Mrs. Mpofu vati maMP vaakutozvifidha vahwanda vane mazuva vachida kuti isu havachatimiriri tava nezimbabwe mbiri ndanga ndichida kuti maoperations egovernment nesu kuvanhu kunoku takatosiyana mukaona vanhu vachibatwa muHarare muya vachidzingirirwa iagreement yecouncil zvinotozikanwa zvine zvatogariwa muchemba kuti mapurisa haasi kushanda basa ngaende anodzinga vanhu hapatendebwi. Kana ivovo vouya pamhepo voti hatizivi, ndo zvinoita administration yegovernment nepolitics. Kungatonga MDC nhasi inoita the same thing, kudzingirira vanhu mutaundi pasingabvumirwi kuti vatengese. Zvokwadi vahwande, zvimwe zvakaoma muchiona kuti vanhu mari yavanowana shoma iyoyo. Ini ndinofunga sokuti kuda hurumende ingaa yakatitsvagira nzira, dzimwe dzenzira kuti vana imi muri kunze pamunotumira chikafu chenyu ichi, tinoda kuti mutumire nemvura yakadai inoita kuti chikafu chiyapa chinotumirwa chikwanise kusvika kuhama dzedu dziya dzinene dzikara dziri kumusha. Izvozvo zvinotibatsira kuti vanhu vachaona chichemo chavanoti pabhodha tinozosvika pakudai, pakati tinozoona pakudai. Ndinobvumirana nevanotaura kuti corruption zveshuwa yauraya nyika. Muno muSouth Africa kutaura kwatiri kuita kune inonzi State Capture Commission iri kuendera mberi. A lot of money was looted. Billions and billions. Kana kune anozofona handifungi kuti anoisiya nhau iyo. Billions and billions. But it's not easy to arrest my politician. Haisiri nyore. Vanhu vangafunga kuti pamwe kudai vamunangagwa havasi kukuda kuita basa ravo nenzira yakanaka. Hei, zvine process makombiuta angu. Hama neshamwari, zvine process. Handi nyore kukanda chiredzo makazara ngwena uchinyatsoa kuti dzimwe dzichabuda nekumashure, dzimwe dzichabuda nekupi. Tinofarira kuti nyika yedu iri nerugare. Ini ndinofunga kuti yatingabatanayo nyika yedu, ngatimbosandisai voice wayo. Kiti nhaye vakuru vedu nevese ava vakafunda vatinhwa vanotaura ava, vanotaura nezvematongerwo enyika, vanotaura nezveikonomi, ngaparwoitwa such kind of a conference yekuti to which direction should we take as Zimbabweans. Then we move on with only one solution toona kuti inotisvitsa papi. Kuda nyika yedu ingava nechimiro chakanaka. I remember Zambia suffered a lot, but they've never made it a noise that the Zimbabwean has made today. I thank you very much.
Mazvita chaizvo amanhanda, tinotenda namashoko enyu. Mazvita chaizvo. Ndisati ndapa Miss Chioneso Mpofu time yokupindura zvataurwa, panari pafoni kubva kuBotswana. Makadini? Halo, vari kuBotswana, tiri kutaura nani?
Ndini Barnabas. Muri kunzwa?
Tiri kukunzwai zvikuru, taura zvenyu.
All right. Ndotaura handiti ka?
Hongu, taura zvenyu.
Nditaure, muri kunzwa handiti?
Tiri kukunzwai.
All right. Chandanchida kuti nditaure inini ndechokuti hurumende yedu chaichaye kuZimbabwe nyika iyi, ivo vana munangagwa ava, hazvina kutanga nhasi kana kuti kutanga nezuro kana kutanga, zvakabvira kudhara sereka. Kubvira nguva yehondo iyoiye, nguva yehondo iye vari kuMozambique vairova Rhodesia vachidzokera kuMozambique Zanura forces, Zipra forces chichiwa chibva kuZambia kwa Kenneth Kaunda. So hapana zvinoshamisa, ende vanhu veZanu PF vakabvira kudhara nemusambo wavo iwoyo. Muri kundinzwa here?
Tiri kukunzwai baba, taura zvenyu.
Good. Vakabvira kudhara stereki nemaitiro avo iwayaya. Zvino kana pakaitika maelections ivo ndivanongohwina chete. Opposition yakahwina inonzi haina kuhwina, vanoba. Makati mutaure morowa mosungwa, vakauraya vanhu vakawanda tiri kuvanhu vezanu.
Ndofunga tava varasikava. Miss Mpofu muripo here? Miss Mpofu?
Ndiripo.
Mambonzwa zvataurwa navamanhandava vanga vachiti zviri kuitwa izvo ndo maitirwo azvo haisiri mhosva yeZANU PF. Munoda kupindura, mavanzwa zvavanga vachitaura handiti?
andakupanzwe pabva kuti haisi mhosva yezanu pf.
Eya, vanga vachiti vanga vachipindura pamama taura muchiti kunyangwe veMDC vakatonga zvekuitwa namaMP izvozvezvo ndozvido zvavanongoita saka haisiri mhosva yevanhu vari kutonga. Vanga vachitaura nenyaya yamamuchitsanangura yekuti maMP vanoda magas station avo vega, vanomira maqe avo vega, zvinhu zvakaita saizvozvo. Taura henyu mupedzise nhoroondo yenyu yamamuchitipa.
Inini point yangu ndekuti zvandati inini munyika mbiri handiti muzimbabwe ka ndoti emaMP eopposition avasisina kusiyana nezanu pf, varitodyidzana nezanu pf, varoda kutinyedera kuti vari kuti vachiri kutimiririra. It's unfortunate. Handi kuti zvokonzerwa here nekuti izvo Chamisa haasi muparliament navo mukuru wavo, saka is not in control zvakanyanya. Handizivi kuti ndingapa explanation yekuti kudii, because tikatora Innocent Gonesa handiti ndiye chief whip weMDC. Ndiye akatopa that popo, ndiye akatoiraisa that issue yekuti vanoda matwo vehicles, motikari yekutown nemotikari yekureserva. In an economy iri kuchema zvatakaita munhu weMDC ndozvikundirwadza izvozvo. Moza nezvanzi izanu yadaroka taingoti haiwa mazanu inobhowa nezvavanoita, but this is opposition. Hatii kuti takatotarisiravo kwavari kuti vachatimiririra, kuti kana zanu yodaiwo MDC or whoever opposition ndoichachema nesu. But kana iwo uri wewo loya wangu anati ndokundimiririra, wakuenda kusaidi dzekuita zvekuitwa nemuvengi wangu, tikufamba chirudzii. So apa handi kuataka MDC, don't get me wrong, I'm attacking my MPs eopposition vari kubvumira nezviri kuitwa negovernment, vasingatauri kune vanhu, vari kutoda motikari 22 yekutaundi neyekumusha. MP wokumaubra uda yekutaundi yekumusha kupi kwacho? Pari kuti ndisangane newe paline yepetro ndichikuudza kuti MP makadi muri kuzoonawo sei izvi. Handikuoni because mega station yenyu mega. Vati vedzi eliti ka vachatogumani nesu isusu takavasarudza, takutovanhuwira nichiita vamwe vatisina kugeza because hakuna mvura, ka vasina kuinda muraini nesu. Vada kuinkirizwa makaloans avo anenge achibva out of the country, motokabva out of the country vachitenga voinkirizirwa mari dzacho. Zvinorevei izvozvo?
Manje
votoisa ransom pana Mutuli. Mutuli ndagara ndakatomumakawo zvangu, ouya nebhajeti yake, votomuti kada kuti tisaine bhajeti kuti tiite appropriate this budget. Tanga wativa conditions aya, kuvari pamaconditions ekuti nibvisa swage kuchitungisa. Why don't they give maconditions anobhenefita isusu vanhu vakavasarudza than maconditions anobhenefita ivo? Vangani pamamp nai vanzva dzaripo ekuti vangapa condition yekuti budget iholdiwe because of just a handful of my MPs at the expense of the whole country. This is sad. Kanduze kuti ende izvi kana kukanzizvo paita problem ngakuitwe demonstration. Anodemonstrata mwana wangu nehanzvadzi yangu ndoanopinda mustreet ndovanorohwa. MaMP wayo kutanzi vanhu vedu varohwa, vanhu vedu varohwa, and yet inini hamusi kutimiririra. And vanenge vasichiva pamademonstrations achona futi. They won't even be there. Tikatochema tichienda kupi, right? It's like we are nowhere. We don't even know what to do. Ndiri muno zvangu but ndikutaura semunhu ari kuZimbabwe, right? Na kuti munhu ari muZimbabwe iye zvinoizvi asina chekubata, ari kuti izvi magetsi adzimwa. Tinochaita ari kufungei achinzwa kuti MP akati ave nemotikari yechitu. Anonzwa sei?
All right, thank you so much, Mr. Mpofu. We have a caller here, Silo Mnumzana Ndebele. Sakwamukela uhlelo.
Yebo.
Yebo Ndebele, unjani?
Siyaphila njani le?
Hayi, siyaphila. Kunjani khona ngapho?
Yo, hayi. Ngapha siyazama inoba nje isimo sezima kodwa hayi.
Okay, ungasiphi imbono yakho?
Yebo, ngikhanda ukukhuluma ngesimo sasekhaya lesi. Lesi simo akimnandanga, especially kuthi intsha. Okumele ukuthi ngatsha ziqhenye ukuthi singasithi singama-born free, kodwa i-freedom yakhona asiyiboni. ngoba la sikhona kunzima nalapho esaya kunzima so asazi ukuthi into enzwanile le ukutho ngikakhulu especially thina intsha
manje
ngikhuluma nje inhliziyo zethu zibuhlunga
manje ubona ukuthi wena ubona ngani kuyini okungaphathisa ilizwe ukuthi le phambili
maro ngashintsha lo hulumende nje ngibona ngathi kungaba ngcono
njengoba pho esanda votelwa
kungene abantu abasha abasenembono emisha nje young minds young people maybe they can lead this country in a better place
kodwa phela abasanda votelwa laba abasebe ababusayo
siyakubona lokho kodwa
ya kunzima
kunzima nje ngoba nathi ngapha siyazama ukusebenza siyazama ukusebenza imali zangkhona esisebenza sithumela emakhaya sisala singelalutho nathi
heyi bantu hayi sibongile kakhulu mnumzana Yes, Mr. Wande, we are coming to the end of the show. Maybe Ms. Mpofu would like to wrap up.
To give us your last words. Muripere, Ms. Mpofu.
My last word is, please, we are begging you. Regae kuvara irwa. Regai kuvara irwa, taka kusarudzai, kuti mutimirireo. Ndimi mutori wo, ndivo our last hope. Kuti vatiitiro zvinhu zvisvinu. But kana vakukrosa camp kuenda the other side, hatichazvizwisisi. Taka, Innocent Gonese, netimu yake, please. Ngavafunge zvinhu kwazvo.
Kumama mbotawara kapaya michiti munozva hini kuti vashoma muparliament zvekuti kana pachivhoti wakazhinji vano vanokundwa nekuti ivo vashoma haisiriyo problem here ya muri kutaura iyi
I problem but hanzi kufa kwemurume kubuda kubudaura zvokangoti ndingakombwa ngonyarara ngavabude pachina ngavataure kuvanhu kuti vedu vei kuno kwaita chichemu chakati chakati tozozuru toona kuti vedu pane chichemu chiripo pauti tozongonzwa tizibhiura tosainiwa rakatopfuura why were they quiet all along both from what I understand dlaranzi dzakapaswa musenate 23rd May which means dzangatobva kuparliament way before then rozinda kusenate rozinda kupresident's desk pakangonyararwa kuti zvakabuda pabepa kana zvakadi vakadi kutaurira vamwe vanhu iyezvi ndiko zvakanzi pane hanzi kure 255 mabills ariko ana kutaurwa nezvavo munhu angati zvakanzi hapana not even a single one rakaraiswa nemunhu weopposition what are they going to why are they going to parliament by maopposition mps vanongoenda ngosongonogara upo hamari vodzoka hapana chari kumboraisawo kuti vati isu yakati and at the end of the day vautanzi dzaubhadhiromari mus maus yekuti mbira kuparliament kwaunogara vachidzisa masiti vari imomo sasi chaangu achii zvichemo zviriko zvakawandisa se zvingadai ini anomutsira chimwe zvichemo one vakadi kuchiendesa wechocho they don't asi zvichemo zvavo ndizvongoti vauda dzinomutsikari mbiri mbiri ehe vashoma but ngavamiremire kuti vedue pane chakati hati kuchikwanisa tibatsirewo come back kune evanhu vakakusarudza uya uchiudze
zviriko Unfortunately, Ms. Mpofu, we have run out of time. Thank you so much for joining us. All right, that was Ms. Chioneso Mpofu. She's here in the United States. We also had Mr. Sibanengi Dube of the Zimbabwe Exiles Forum and Mr. Cassius J. Simana Mpofu. From South Africa. My name is Chris Gande. Good night, Zimbabwe.
And I'm Chandonoka Wande. Until we see you next time, good night.